Vamwe vevanoti vamunangagwa vaita zvinhu kwazvo ndiva Patrick Sagandira nhengo yeparamende inomirira Makoni Central.
Isu separamende tinofara nazvo nekuti ndozvatinotarisira sevanhu vanogadzira mutemo kuti mutemo unofanira kutevedzwa. Asi kana zvisina kuzoitika vachiwedzera makore anodarika ava vanofanira kunge vachitonga. Zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pasisina constitutionalism.
Vachitaura pamberi pemhomho yevanhu kusanganisira ruzhinji rwevatsigiri vezanupf pamutatichas college vamunangagwa vakati
mazuva ngo kuzorora pedo chaenda kuzorora kuenda kucongress kunotsvaka anotevedza soka nami
vachitaurawo pachiitiko ichi gurukotarino nezvekudzivirirwa kwenyika uye zvakare varisa chigaro wezanupf amai opa zvipange muchinguri vakatsoropodza vamwe vemubato ravo vavakati vari kushandisa mari kuda kuwana zvigaro.
Endawo padistrict uri kumhanya kuendepi? Uri kumhanya kuendepi? Next time waakuda kuita president, uchada kubvisa president. Tiri kukuonai, usati hatisi kukuonai. Hokoyo mari isapera manje manje.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzura vaudza Studio 7 kuti
hapasisina miti yekuti vaenderere mberi. Saka kune vanhu vanga vakufamba vachitaura kuti 2030 vanenge vachipo. Tinopokana nazvo izvozvo nekuti hazvisi pabudiro remutemo yeZimbabwe.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reCenter for Research and Development vaJames Mpfumi vatiwo
zvinongofanira kutedzerwa sezvazvakanyorwa mubumbiro redu remutemo. Haisi nyaya yekuti nyika ipedze nguva ichitaura nezvayo.
Vakawanda muZANUPF vari kutarisira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKosendine Chiwenga ndio vachatotora chigaro chekutungamirira bato reZANUPF kunyange paine vamwe vasiri kuda kuti vatungamire vamwe vachiti vamunangagwa vanofanira kuramba vari panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Sydney Size.